Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 26 Nyamavhuvhu 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Sistemu yaZimbabwe chekutanga chatinoda kunyanya kukurudzira ndechekuti tivape rutsigiro kuti vakwanise kurapwa. Vachinge varapwa tochitora matanho kuti vange vachienda kumapurisa vachindoisa nhunha dzavo kumapurisa.
Sangano remisa Zimbabwe rinoshora zvakadzama kurohwa kwevatori venhau vachita basa ravo kugokwe nezuro.
Mukaha wakaiswa uyu pakati pemari dzinotambirwa nevashandi vehurumende vari muzvikoro nevamwe vavo vari kune mamwe madepartments wadzikisira chimiro chevarayiridzi nevakuru vezvikoro nevakuru vevakuru vezvikoro zvakanyanya.
Sangano reZimbabwe National Union of School Heads rinoti rakanyora tsamba kuhurumende richinyunyuta pazvinhu zvinonzi nevashandi vehurumende hazvisi kufambiswa zvakanaka nePublic Service Commission. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remisa Zimbabwe rinoti hurumende inofanira kumisa zvekurohwa kwevatori venhau sezvakaitika kugokwe nemusi wechitatu. Vatori venhau vana vakanga vachitapa nhau pamusangano weCitizens Coalition for Change, apo mutungamiri webato iri Vanelson Chamisa vakarohwa vakange vachitaura mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, MISA Zimbabwe, vatabani moyo vanoti vatori venhau ava vanoti Antonio Rutsito, Tongai Mwenje, Pelagia Mpariwa na Charles Mashaya Mombe vakaruhwa vachita basa ravo. Vamwoyo vanoti hapasati pava nomutori wenhau akaurawa achiita basa rake muZimbabwe, asi vachiti zuva zvava kuitika iko zvino zvichakonzera kuti vatori venhau vaurawe pabasa ravo. Vamwoyo vanoti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitika munyika isiri mukati mehondo.
Vatori venhau vanosvika vana vanoti ivo Tonio Rutsito, Atongai Mwenje, Pelagia Mpurwa na Charles Mashaya Mombe vazvindikitwa vakarohwa zvikurusa vakakuvara munzvimbo yegokwe mavanga vaenda kuti vandotora nhau dzebasa ranga richiitwa nebato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navachamisa mudunhu reMidlands.
Munoziva here kuti vakaroverwei uye kuti vakarohwa nani?
Vachitipa nhau idzi umwe wevatori venhau vanonzi vaRutsito vanotiwo varohwa zvikurusa nekuti vanga vachitora mupikicha devanhu vanosvika 20 vanga vane mota vanga vakavhara nzira pavanga vakusvika pachitekete business center kana kuti panonge panoitwa dandaro rechitekete munomusiva muri muzinda mukurusa mugokwe unovaiwo 90 kilometers kubva mugokwe. Varohwa zvikurusa vatapi venhau ava hatisati takwanisa kuti tinge tichiongorora kudzika kwekurohwa kwavaita.
Misa Zimbabwe pane zvairi kuita here pamusoro penyaya iyi uye ndezvipi?
Sistemu yaZimbabwe chekutanga chatinoda kunyanya kukurudzira ndechekuti tivape rutsigiro kuti vakwanise kurapwa. Vachinge varapwa tochitora matanho ekuti vange vachienda kumapurisa vachindoisa nhunha dzavo kumapurisa. Tanyaya kunyunyuta zvikuru sasemisa kuti izvi zvinhu zvakadai hazvifaruramba zvichiitika munyika isiri muhondo. Kuti vatape nhau vanongounganidzwa vorohwa zvakadai. Mukugara kwedu kwose hatisati tanzwa kuti vatape nhau vemuZimbabwe vati vasvika panjodzi dzinosvika pakudzi varohwa vakashaika vachiita basa. Kasi negwaro riri kutorwa here rekuti vatape nhau vanongorohwa. Zvakayapesera takapesera kuona pana Yotama achirohwa osvika akuvara zvikurusa achitora monga mupopota inge achiitika muguta reHarare. Zvikaramba zvichidai, nerimwe zuva naMwari panoitika chiitiko chekuti umwe mutope nhau achashayika. Zvova zvinotikanganisa zvikurusa chimiro chedu seZimbabwe kuti tinongosvika tichimbunyikidza vatape venhau iyo vachichengetedzwa nebumbiro remutemo kuti vaite basa ravo.
Vamoyo, munoti kuvatori venhau mukushanda kwavo sezvo tatarisana nesarudzo uye zvekurohwa kwevanhu zvava kunyanya.
Zvatokurudzira zvikurusa ndezvekuti kana pane nhunha dzaitwa nani zvake ngavasaise mutemo mumaoko avo nekumbunyikidza vatape venhau. Izvi zvinotikanganisa basa redu sevatape venhau nekuti bumbiro redu kuburikidza nechiga cha-Section 61 rinoti tine kodzero yekufamba nyika ino yose tichitepenyura kuti chii chiri kuitika. Zvino kana vemapoka edu zvematongerwo enyika vochititirana batirana gara nekoko, hatichasvika panguva yatichati hatichadi kuita basa racho kuti tivape nhau, tivatevere tichivabuditsa munhau. Nekuti zvinotivhiringa kana tasvika patinenge takutora nhau idzi, uona takandirwa zvinotosora, pamwe pacho tarobwa, pamwe pacho tavhiringidzwa, pamwe pacho tasungwa. Zvitipi chimiro chakanaka semisa Zimbabwe nemapurisa ezetarap tine chiga chatinacho cheZimbabwe Republic Police nemamedia stakeholders chinonzi Police Media Action Plan. Zvimwe zvezviga zvirimo ndezvekuti kana vatape nhau vambunyikidzwa, mapurisa atevere achinyatsokuongorora kuti chii chaitika. Vanenge vabata vatape nhau zvisizvo ngavasungwe, ngavaendeswe mumazita redzimhosva. Izvi zvinoita kuti vatape nhau vasajairike kungorohwa. Tiri mumwaka wegumi weurongwa United Nations Action Plan on Safety and Security of Journalists. Zvokwadi tosvika pachipa kuti taita makore gumi tine chiga chakadaro, Zimbabwe yobuda ichitaratidza mifananidzo yakashata kudaro pasi rose kuti vatsigiri vebato riripi zvaro vanogona kungomuka umwe musi vachivhiringidza vatape venhau. Izvi zvakasara zvakabuda mukunge zviri zviito zvevanhu vanorarama mudunhu nemumwaka watinotiwo 21st century.
Avo vange vari mukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe, vatabani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vanofambisa mashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Rimwe sangano rinomirira vatungamiri vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads rinoti rakanyora tsamba kugurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mafima, richipa nyunyuto pazvinhu zvinonzi nevashandi vehurumende hazvisi kufambiswa zvakanaka nevashandirwi anove Public Service Commission. Zvimwe zvezvinyuto zvinonzi nesangano iri zvakasvitswa kunava Mafima zvinosanganisira mihoro inonzwisa urombo, kupiwa kwemari dzokubatsirika kuvashandi kusina kutsaurana, uye kuvhundutsirwa kwevatungamiri vemasangano evashandi vehurumende ayo anonzi akanyoreswa zviri pamutemo. Studio 7 yakundikana kubata muzvinafundo Mafima kuti tinzwe divi ravo. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi Majoni.
Mba yatanyora kugurukota rehurumende rinoona nezvevashandi yanga ichisimbisa kugadziriswa kwemihoro nekuona kuti mari inotambirwa nevashandi vehurumende vari muzvikoro yafananidzwa nemari dzevamwe vavo vari kune mamwe madepartments pasingaratidziwi rusarura vataona munguva pfupi yapfuura iyi. mukaa wakaisiwa uyu pakati pemari dzinotambigwa neva shandi vehurumende vari muzvikoro nevamwe vavo vari kuna mamwe departments wadzikisira chimiro chevarairidzi nevakuru vezvikoro nevakuru vevakuru vezvikoro zvakanyanyisa
sei muri kudaro
ndingangoda kukupai muenzaniso wekuti vakuru vanotungamirira zvikoro pamwe tingati kuda mumadistrict vemaanema district schools inspector namainspectors aya vanowanikwa vachiwana mari iri pasi pevamwe vana vari kudzidzira basa vari muhurumende muono wedu ndewekuti kana vakuru vevakuru vevarayiridzi vachipiwa mari iri pasi pemunhu ari kudzidzira basa ari kune imwe government department then zvinoreva kuti pane chimwe chinhu chikuru chakakanganisika
saka imi zvii zvamuri kuda kuti vamavhima vagadzirise
isu taatichida kuti gurukota rezvehurumende rinoona nezvevashandi rigadzirise nyaya iyoyo nokuti nyaya yekusiyanisa mari iri kutambigwa nevarayiridzi iyi nevamwe vavo vari muna mamwe magovernment departments inokanganisa zvikuru mukana wokuti zvikoro zvivhugwe zvakanaka mukotoro rakakosha iri retatu ratakatarisana naro toda kuti zvikoro zvivhugwe zvakanaka tisangoti nguva yoga yoga panenge povhugwa zvikoro panoita matambudziko zvikoro ngazvivhugwe zvakanaka gurukota rehurumende ngarigadzirise nguva yekuvhugwa kwezvikoro isati yakwana izvozvo ndozvinotipa mukana wokuti zvikoro zvivhugwe zvakanaka kana vakasagadzirisavo ipapo tinoona izvi zvichikwanisa kukanganisa mavhurigwe ezvikoro mukotoro retatu rakakosha kudai
tsamba yenyu yatambirwa here uye mune tarisiro here yekuti vamavhima vachakupindurai
hongu tsamba yedu tawana confirmation yekuti yatambigwa naminister yepublic service labour and social welfare asi ndingangodawo kutaura kuti hatisati tawana mhinduro kubva kwavari asi tine tarisiro yekuti tichawana mhinduro kubva kwavari uyevo kuti ivo vachaedza kugadzirisa matambudziko atavaburitsira pachena kuti ndo ari kusangana nevashandi vehurumende vari muzvikoro panguva ino
avo vange vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano reZimbabwe National Union of School Heads vamunyaradzi majoni vari parunhare kukwekwe najonga kandemiri westudio 7 zvichitevera mashoko ekuti bazi rezveutano muSouth Africa ratanga kuferefeta nhengo yebazi rezveutano mudunhu reLimpopo Dr. Poppy Ramathuba avo vari kupomerwa mhosva yokubuda pavhidhiyo vachishungurudza chizvarwa cheZimbabwe chairapwa mudunhu ravo rimwe gweta vachishanda muSouth Africa vaCrispin Machingura vanoti hapana chinoferefetwa neSouth Africa nekuti vezvamatongero enyika vanotya zvikuru zvinogona kuitika kwavari panguva yesarudzo vamachingura vanoti kunyange hazvo zvaitaurwa naDr. Ramathuba zvine musoro havazofanirwa kupopotera murwere akamirira rubatsiro rwavo vachiti nyaya yakaita seiyi inofanirwa kutaurwa muparamende kwete kumurwere akatambirwa nechipatara ichi kuti abatsirwe
chiremba ava vakanga vari pavhiziti yekuona zvipatara zviri muprovhinsi yavo vakasanganawo nemukadzi wekuZimbabwe akanga auya kuzoitwa operation muchipatara mune chimwe chezvipatara zviriko ikoko dokta vada kufara nokuti vakanga vatadza kutaura nechirudzi chemuno muSouth Africa nemukadzi uyu vakazoti vanyatsobvunzisisa vakazviona kuti mukadzi uyu unobva kuZimbabwe ndokutaura naye nechirungu dokta vada kufara kuti mukadzi uyu akauya kuno kuti azoitwa operation
dokta ava vakataurei chakaita kuti vanhu muZimbabwe muSouth Africa nedzimwe nyika vataure zvikuru pamusoro penyaya iyi
munhaurirano iyoyo dokta vakataura kuti aiwa president wenyu wekuZimbabwe vamunangagwa vandipe mari yekuti ndichengete utano hwevanhu vanogara muprovhinsi yangu saka mushure mekudaro vhidhiyo iyi yakatenderera kakawanda pama short social media pose. Zvadaro pakaratidza kusagutsikana kuve ruzhinji kuti dr vavataurirei ne munhu anorwara nenzira yakadaro vachitaura kuti ivo vanoda mari kubva kwaari. Kuwepo kwake ipapo kunoratidza kuti haana mari.
Saka vanhu vakazvitora sei zvakataurwa nadr ava?
Ruzhinji rwese rwemusouth Africa ruri kusapota dokta kuti vakaita zvakanaka, nekuti isu vekuzimbabwe tinotizira kuno kusouth Africa tozorapwa. Tarapwa hatikwanisi kubhadhara. Unozviziva iwe tatanonoka kuti health system yedu yekuzimbabwe haina kunyatsotitsvikidze. Inotadza kurapa, even vakadzi vari kuzvara vanofa. Vamwe vanhu vanofa nezvirwere chaizvo zvinenge zvichirapika, nokuti zvipatara zvemuzimbabwe hazvina mishonga, hazvina equipment.
Sekuona kwenyu vamachingura, zvakakanganiswa nadr ava ndezvipi?
Dokta vakakanganisa kuti meseji yavo iyi yekusagutsikana nekuita kwehurumende yezimbabwe, vakataurira munhu ari kutorwara ari pamubhedha ari kuda operation, kana kuti apedza kuitwa operation. Ipapo vakakanganisa zvavo, nokuti munhu yaana zvaanokwanisa kuzvibatsira nazvo, ari munhu ari kutorwarawo ari kutsvaga kuzvibatsira. Dr ava vanofanirwa kushandisa nzira dziri pamutemo dzekutsanangurira hurumende yezimbabwe kuti ioneke ichiita zvinobatsira zvizvarwa zvemuzimbabwe munzira dzakasiyana, kwete kuzvipatara chete, kudzidzo, kunyaya dzekurima, kunyaya zvese izvi zvinhu zvinogara zvichiitika nguva nenguva. Zvokuti Zimbabwe inotenga chikafu kubva kusouth Africa, Zimbabwe inotenga magroceries kubva kusouth Africa.
Avo vanga vari gweta rinoshandira musouth Africa vaCrispin Machingura vari parunhare kuJohannesburg neStudio 7.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi.
Nhengo dzeparamende dzinoti hurumende inofanira kuwedzera mari inopiwa vari pamutandigere pamwedzi kubva pamadhora ekuamerica mashanu kusvika pamadhora makumi matanhatu. Nyaya iyi yakatangwa neumiriri webhindura south muparamende vaRemigius Matangira veZANU PF, avo vakaudzawo gurukota rezvemari vamupfurinyuve kuti vari pamudhandigere vari kutamburawo nenyaya yokumira kwenguva refu pamabhanga kuti vatore mari yavo. MuNewZimbabwe.com gurukota rezvemari vamupfurinyuve vakaudza paramende kuti Zimbabwe yakapa China mvumo yokuchera platinum inokosha mabhiriyoni makumi maviri nematanhatu emadhora ekuAmerica sechivimbiso chekuti Zimbabwe ichabhadhara chikwereti chayo chemamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica, zvichinzi mari iyi yakashandiswa mukutengera vakuru muZANU PF, nhengo dzeparamende nemajaji nemadzisahwira eZANU PF matarakita nezvimwe zvikwanisiro zvemapurazi, uye haisati yadzorwa. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Inoitwa Fox Stone anobva kuchimanimani. Ndoda kuziva kuti kubaba video ava munangagwa. Tiri kuno kuti South Africa vese zvivitsika izvi vari kuzvinzwa ende vari kuzviona, but vakangonyarara amenuti vari kunyarara havasi kuzviona here kana kuti amen. So rubatsiro rikavapo here kana kuti havapo, haripo rubatsiro rababa vedu vamunangagwa. Taikumbira kuti vataure nevanhu vemusouth Africa, vanhu vafambe zvakanaka vaende kumusha pasina mhirizhonga. Ivo vakangonyarara, asi kuziva kuti kunyarara kwavo kuti pane zvavari kufunga here kana kuti havafa. Saka taida kuziva kuti baba munangagwa chichiritika.
Ini ndinoda kubvunza kuti 1979 to 1980 pa kada kwa elections eMzimbabwe ekutanga takaona tatu vadiki asitakaona kuchuya vatakanga tisingazivi vainzi ndeve United Nations vaiuya kunochengetedza runyararo nekuda kwekuti vaive vari musango wezanu nezanu PF kana kuti nezapo vakanga vasina chivimbo na Smith kuti anovabira nekuti ndiye akanga ane masoja ndiye akanga ane mapurisa ndiye anga ane zvese. Saka tinoshuvira kuti muZimbabwe zvafanana nenguva iyoyo yekuti varipo pari zvinezvi hatina chivimbo nawo masoja nemapurisa nevese neveseki wacho. Yakwana nguva yekuti United Nations wadzoke zvakare muno wamonite maelections yemuno muZimbabwe. Kana wachinge wamonita maelections emuno muZimbabwe panowane free and fair elections nekuti kwese kwatiri kufamba tiri kuona vanhu vachishidzirwa kunyanya kumaruzevha kunana uzumba uko kuna wedza kunana mutoko zvinoredza kuti nyika inoyi haina kusununguka yaakutoda vekunze nekuti hatisina chivimbo nevemuno vanochengetedza runyararo vanenge vachida kwazvo tozviziva kuti vanenge vachida kwazvo kuti vatibatsire asi noda kwekuti komandi yavanoramba vachipuwa yekunzi itai basa iri vanoramba vachitiregerera tichivictimizwa nemayouth ezanu PF nevanhu nezanu PF maofficials ezanu PF makansilas nemaMP. So tiri kutenda nokuzviona kuti izvi zviri kutoitika muno muZimbabwe zvakutoda United Nations kuti ipindire.
Madzangu ngatibatane tese nokuwanda kwedu kwatakaita munyika ino yeZimbabwe. Tese tiregiste kuvota, tese tiregiste kuvota, tese nokuwanda kwedu tikaregiste kuvota, tese tikaona mukana wekuvota. ZANU-PF tinoibvisa nekuti vakomana ZANU-PF mukaona zvavari ava vakangwara vanoita zvinhu zvakawanda zvinhu zvaizvo zvatisingafungiri matsotsi. Izvi zvisowa nemasel group evakuronga mumavhillage ega ega kuti munhu anenge ari paselo ndiye munhu ari kuwanika pavoters roll. Saka isusu manje kana tisina kuenda kunorejista taura kuti mazita edu haazowanikwa pavoters roll zvino zvinotipa mukana wekusaa kuvhota izvozvozvo. Saka tinotambuzvinotikodzesa kuti tisaurira.
Chimo changu ndechekuti iwo vamunangagwa like right now tiri kuona isusu zveshuwa zviri kutoitika zvekuLimpopo kuti patient ndo iri kushungurudzwa nekuda kwehutongi hweZANU-PF. So tiri kuti iwo vacho havasi kuona here sei mhuri yeZimbabwe iri kubva kunyika yeZimbabwe vachienda kuno kuchipatara kuLimpopo zvoreva kuti vari kutoona kuti maservices acho haasi kukwanisika. That's why vari kuti zvavaregai tichienda kupi kunorapwa kuSouth Africa kureva kuti munangagwa akundikana. Saka isusu hatisi kuzoramba takapeta maoko manje nekuti zvasvika pakutirwadza. So taane imwe option yekuti kana zvanetsa vachabva vachiita zvekumhanya pazvigaro izvozvo izvo. Ngavarege kuomesera macitizens eZimbabwe tisingatarise maopposition party. Isi tiri kuti hurumende ngaiitire vanhu vayo iwa maSouth Africans havabhadhare mari paprimary level vanozobhadhara mari kwakubva painonzi grade 12 zvichienda mberi. So ivo vari kukundikana nei kuita saizvozvo nyika iine maminerals.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa eNigeria anoti madzimai mana ekereke yeRoma akange atorwa zvechisimba nevarwi vanopfurikidza mwero vakadzorwa pasina mari yakabviswa. Mapurisa anoti madzimai aya vakadzoswa asina kukuvadzwa uye akasimba. Mutauriri wekereke Roma va Michael Umo vakaudza vatori venhau nezuro kuti madzimai aya ari kuzorora zvakanaka. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica mukudyidzana kwayo nenyika dzemuAfrica.
Kurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti Africa ndiro rimwe dunhu pasi rose rine uwandu hwevanhu vari kuwedzera mikana yakakura munyaya dzekutengeserana zviwanikwa zvakawanda uye rine nyika dzakawanda mugungano reUnited Nations zvinova zvakakosha panenge povhotwa. VaBlinken vanoti kudyidzana kweAmerica neAfrica kunoratidzawo kukosha kwakaita nyika dziri mudunhu iri vachiti nyika idzi dzainge dzakakosha munhoroondo yeAmerica, dzakakosha pari zvino uye dzakakoshawo mune ramangwana renyika yavo. VaBlinken vanotiwo kana pasina mushandira pamwe une kuremekedzana mukati, America nenyika dzemuAfrica hadzikwanisi kubudirira mukubuda mumatambudziko munyaya dzezveupfumi akaunzwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. VaBlinken vanoti kana pasina mushandira pamwe une kuremekedzana mukati, America nenyika dzemuAfrica hadzikwanisi kubudirira munyaya dzekugadzirisa matambudziko ari pasi rino akafanana nematambudziko munyaya dzezveupfumi, kugadzirisa nyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze, mafuta ekufambisa dzimotokari, magetsi uye kusimbaradza hutongo hwejekerere. VaBlinken vanotiwo zvinokosheswa nenyika yavo pakudyidzana uku zvinhu zvina. Chekutanga vanoti kubudirana pachena uye kupa nyika yoga yoga mukana wekutora gwara rainoda mukuti remangwana rayo nerepasi rose rive rakajeka. VaBlinken vanoti America haisi kuzoudza nyika dzemuAfrica zvekuita vachiti dzakasununguka kutora gwara radzinoda vachitiwo zviri kuvanhu vemuAfrica kusarudza nzira yavanoda kufamba nayo. Asi vatiwo America nedzimwe nyika dzepasi rose dziri kutarisirawo kuAfrica kuti imire kuona kuti nyika dzepasi rose dzatevera gwara reUnited Nations mukudyidzana. Izvi vati Africa yave nemakore ichitozviita. Chechipiri chiri kutariswa neAmerica munyaya dzekudyidzana neAfrica inyaya yekuita mushandira pamwe panyaya yeutongo hwejekerere. VaBlinken vanoti vanhu vakawanda muAfrica vanoda utongo hwejekerere. Vanotiwo America aitore Africa seiyo nyika inoda utongo hwejekerere zvakanyanya. Vanoti America seAfrica inewo matambudziko munyaya dzezveutongo hwejekerere. Vanotiwo America neAfrica zvinofanira kuita mushandira pamwe kugadzirisa zviminga mpinyi munyaya dzezveutongo hwejekerere. Izvi vanoti zvinokwanisika chete kana paine mushandira pamwe nemasangano akazvimirira oga, vagari uye mapazi akasiyana-siyana ehurumende. VaBlinken vanoti chechitatu chiri kutariswa neAmerica kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akaunzwa nechirwere cheCOVID-19 nechinangwa chekugadzirisa upfumi. VaBlinken vanotiwo chekugumisira chiri kutariswa neAmerica mukudyidzana uku inyaya yekushanda pamwe chete munyaya dzezvemamiriro ekunze. Vanoti nyaya yekugadzirisa kushanduka kwemamiriro ekunze yakatangwa nenyika dzemuAfrica asi iko zvino iri kubatsira nyika dzepasi rose. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana kwayo neAfrica. Maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano remisa Zimbabwe rinoshora zvakadzama kurohwa kwevatori venhau vachiita basa ravo kugokwe nezuro. Sangano reZimbabwe National Union of Schoolheads rinoti rakanyora tsamba kuhurumende richinyunyuta pazvinhu zvinonzi nevashandi vehurumende hazvisi kufambiswa zvakanaka nePublic Service Commission. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichiti moshora zvakanaka.